wamubasa kwedu wanobva kuiko keshinwa bank wakutoshanda panguva ino newamwe wemabhizimisi wakarasikirwa nemabhizimisi awo saka zvotiedza kuita kuva payatingati recovery kana kuti stimulation package toabatsirawo nekamari kuti vakwanise kuti vachivhure mabhizimisi avo zvakare ndoo zvimwe zvese zvatiri kuita uyezve tinotarisira kuti tichaita tichienda kumberi nenyaya yekuti tiitowo dzimba dzakanaka uye dzimba dzinenge dziri pakamira zvakanaka kuti pakazoitika macyclone zvakare sedambudziko iri dzimba hadzizokukurwa uye kuti vanhu vaitawo dzimba dzine chimiro chakanaka bati ndoo zvimwe zvetinoda kuti tirambe tichiita uyewo chimwe chitiri kushungurudzwa nacho inyaya yekuti kune vamwe vakashayika vachiri kushayikwa panguva ino vamwe vanonzi vakakukurwa vakaendeswa kumozambique vamwe vanonzi mitumbu yavo iri pasi pemadhaka uye munzizi saka ndoo zvimwe zvetiedza kuti tishande tichiunza imbwa dzinokwanisa kuti dzifemhedze dzichitsvaga kuti vari kushayikwa vari kupi saka ndoo zvimwe zvetisharamba tichishanda nevamwe vari kushanda mundima iyi kuti tikwanise kubatsira vanhu pachikamu chinoteera
tinoona kuti vakawanda vakarasikirwawo nezvitupa muri kukwanisa kuzenge muchicherechedza sei vanhu kuti uyu tamubatsira uyu tamubatsira
somunoona kana tichiita mabasa aya hatishandi mabasa aya tiri toga tinoshanda nemapazi ehurumende anosanganisira wekwaregistrar general anosanganisira rekumapurisa kuti tikwanise kuita ongororo yekuona kuti munhu akazviti ndinhingi ndiye here nhingi saka ndoo zvimwe zvetinonge tichiita kuti vanhu vasazoite chitsofi
kwoitawo dzimwe nzvimbo dzanga dzichinzi dziri kutadza kusvika chikafu nenyaya yekuti migwagwa yakaparara tinonzwa kuti imi mune zvikopokopo kana mahericopta zvamaa muchishandisa muri kukwanisawo here kunge muchibatsira kutakura zvikafu kuenda ikoko
ichi ichokwadi kuti tanga tiine zvikopokopo zvatanga tichishandisa ende zvikopokopo izvi zvanga zvichitakura chikafu ende taitoziva kuti kune kumwe kure kwakaita sekunaana chikukwa kwakaita sekunaana mutsvangwa kwakaita sekunaana manase kwataiziva kuti hakusi kukwanisa kuti kupindike saka ndingati takaita takadonhedza chikafu chakawanda chakaenda ikoko nzvimbo dzatakaenda sachikafu chendingati zvatakaita isusu takaendesa nzvimbo dzinosvika idzo 47 uye tikaita nzvimbo dzinosvika 116 tichiendesa chikafu tichidhiriva matana anosvika iwo 150 tons tarisiro yedu ndeyekuti chikafu chakaenda ichi uye migwagwa yaakuita ichivhurwa chikafu chiri kuramba chichingoenda mazuva ese zuva nezuva titori neizvozvi hambautare dziri kutakura chikafu marori ari kutakura chikafu zuva nezuva kuburikidza nekambani yedu inoita zvevhaya saka tiri kutobatsira kuti chikafu chirambe chichienda uye uku kusingachakwanisi kuti kusvikike pari zvino tanga takaisa chikafu chakati wandei nekuti taiziva kuti zvinhu zvinogona kuzonetsa
panyaya yemasaisai tinonzwa kuti mishina yenyu yakavhiringidzwawo nedutu mupengo irori izvi zvamaitawo kuti nzvimbo idzodzo dzinge dzichiwana masaisai akakwana
pakaitika dutu musaisai iri takakwanisa kuti tigadzirise michina yedu inoita kutotaura takanga tiine michina mitatu yakanga yadonha yakanganiswa nedutu musaisai iri rakanga raitika saka takagadzirisa kuti vanhu vese vakwanise kutaura pari zvino hapachina wanga wachikwanisa kutaura pasati paitika nyaya iyi wari kutadza kutaura pari zvino takagadzirisa zvose vanhu wedu wese waakukwanisa kutaura uye zvimwe zvetiri kuita tiri kupa vanhu makadhi ekuti vakwanise kufona pachena tingati mareplacement kanga wauya kuti vakwanise kuti takarasikirwa nemitsetse yedu pakaitika chiitiko ichi tiri kungoti oi kana taita ongorore kuona kuti ndiye here munhu tiri kuzviita izvi pachena vanhu vekunzvimbo ino kuti vakwanise kudzoka zvepa